two people there against Washington president, Washington worker Kunzira one could wind a Congress, Washipara just in Yoko when you could see Jiram Nanging of the Congress. The Manguana did trial, Wagutongifa Nembosa, you could see Jew Waka Kunzira, could you one Kanganisa Basare, Urum and De. Sagayuya kumbe request Senate chimba CPV kwenye Congress asi mufunga kwa wazinji kwenye Senate asi kufunga chita mudiria ba because mingoze party nonzo Republican wali kusupporta wa Trump
kana zikabudirira chichi noitika kuna wa Trump
zikabudirira Society ya kuna wa Trump jose kuti awazo mbo kumitwa zemu upeyu wao uwefe kuti wabake sigaro muurume nje kwa Amerika mdonge kana sabudirira
kana sikataza kubudirira chishi no itika kuna wa Trump
sika sabudirira apana sinu itika kumzeko kuti wachangu wa mtunga mili president ulika history of America was impeached by Saka one of the Garawari Munalusikan was Simon Akai was impeached by him. Panama president of America was impeached by him.
Nyaya I so called Nakwenu, each as here America, Iripa Pakadini, kana totalisa kusa wirirana kuripo pakati pemati maviri ema Democrats. Nema Republicans uye zvekuti vanhu pachezvavo munyika vari divided vo munoona sekuti kutongwa kwavo kumangwana kuchaita kuti zvinhu zvifambe sei
chende vanhu vazhinji iye zvino pfungwa dzavo dziri panyaya yenhirike coronavirus kurwisa coronavirus saka nyaya yawa Trump haisisiri nyaya yakakurisa chaizvo kana uri mumba munemba bavaya pinda mumba bavaya haufungi nezvimwe zvinhu kunze kwekuti kumbavaya ndo idzinga sei saka pana pavanhu vazhinji vakufunga nezve coronavirus saka zvichabuda mucongress zvichangoperawo nenguva zvakaitika gore rakaperawo pawakaitwa impeach zvakangoperawo kwapera ndimazuva mashoma ndodaira kuti ndo zvichaitika izvozvo sezvaa munhu asisiri pachigaro hapana munhu achafunga nazvo kwenguva yakawanda ngekuti pane zvinhu zvikuru zviri mupfungwa dzevanhu kunyanyisisa iyo nyaya yecoronavirus
munoona sekuti vatrump vacha edza kukwikwidza kuti vave mutungamiri wenyika zvekare here
zvikanwe wakambotaura wanogara uchitaura kuti wari kudzoka asi tine makore mana kusati kwava nemamwe maelections saka zvichaitika mangwana hatiziwe asi kufunga kwevanhu vazhinji ndekokuti wakura wachadzoke ba zvemupolitiki zvovaperera ngekuti iwo pachavo wane mamwe madambudziko wakakurisisa chaizvo awachange wakatarisana nawo saka kuti wachadzokera zvekare hazvisisina chokwadi vazhinji
sei vatrump vaine rutsigiro rwakakura kudai kudivi remarepublicans
ngekuti vatrump vanomirira pfungwa dzevarungu muamerica dzekuti kwanyanyisisa vanhu vemamwe marudzi vanhu vachena muamerica uwandu hwavo huri kudzika asi vanhu vasiri vachena uwandu hwavo huri kukwira saka zviri kunzi mumakore macho machapitera aya varungu muamerica vanenge vawashoma wemamwe marudzi aya saka Trump anonzi nechirungu white hope varungu vazhinji vakutarisana kuna vatrump kuti kuve nekurwisa kutsigira kutonga kwevarungu ndopa wakamirira pabundu ndo zvinoita kuti wandikwa ma Republicans kunyanya ndiwo wane pfungwa idzodzo